Vechidiki havanonzi vakatora nzvimbo yakakura mahekitea makumi mashanu svondo rapera uye kusvika pari zvino vachiri kugovana nzvimbo dzekuvakira dzimba vachiti hapana kwavachaenda. Studio 7 payasvika panzvimbo iyi nhasi vamwe vanhu vanga vari mubishi kuvaka zvimatumba zvavo vachiti vakamirira mepu kubva kukanzuru. Amai Shamiso Nyakabeza, mumwe wevanhu vanga vachivaka katumba kavo vaine mwana kumusana. Amai Nyakabeza vanoti kunyange vasina mari yekuvaka pari zvino vane chivimbo chekuti vachawana mari yekuvaka imba yavo panzvimbo yavakapiwa nemugovera. Amai Nyakabeza vanoti vakanzi vabhadhare mari inosvika mazana matatu emadhora kuti vatange kuvaka.
Mari yekuvaka toiwana. Yekuvaka toiwana hedu. Vengu ndakava vari kwaipa muma 300. Izvi vangu wa 300 havana kumbowati vachazowedzera imwe here.
Mumwe mukuru wechidiki mubato rezanupf Shailok Tembelani anoti vakafunga zvekutora nzvimbo iyi nekuti vaDouglas vainge varamba nenzvimbo iyi apo vakakumbirwa nekanzuru.
Hongu zvinobudirira nekuti purazi reBruce harisi rake harisipeki. Zangonzi Lions Den Farm rapiwa nehurumende. Saka mayuta ari kuda pokugara. Yakanzi vati chekera akaramba. Saka mayuta akupanana through council. Councilor varipo nevakomana vamwe vanosapota musangano vachipa mayuta masenzi nemadzimai.
Asi vamwe vagari vemuLions Den vakaita savaSamuel Sande vanoti zviri kuitwa nenhengo dzebato rezanupf mucherechedzo wekuti munyika mutevedzerwi mutemo sezvo nzvimbo yavakatora iri yemunhu zviri pamutemo.
Ini ndaona kuti macriminals voziva zvinhu zvavanoziva kuti iprivate property. So how can you collect because iko zvina head kuti vakutoti pakudiwa mari kuti tizengeje malawyers vozinyaya pachasunga vanhu. So we need mari yekuti tizengeje malawyers kureva kuti vari kuziva kuti zvavari kuita zviri rong dai zviri right tatingatauri zvemalawyers.
Mumwe mugari wemuLions Den asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzorohwa anoti zviri kuitika zvinoratidza kuti hurumende yatadza kupa vanhu pekugara mumadhorobha makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Ii ndoma side my indicators ekuti vanhu havana pokuita sei. Hurumende yedu kubva 1980 yatadza kuprovide accommodation ichiri kungoshandisa the colonial era system. A person must acquire, people must go to reserve. Of which is to believe kuti nyaya because so far katwita ma raw migration kutoti vanhu vakuya mupi mutauni handiti. Saka mutauni nevana vari kuberekwa nevanhu vari kuuya population ramba ichiwanda.
VaDouglas vanoti nzvimbo yatorwa iyi harisi purazi asi nzvimbo yemudhorobha ine mapepa zviri pamutemo. VaDouglas vanoti vari kutaurirana nekanzuru kuti vaone kuti vangaite sei kupedza dambudziko riripo.
My position is we're in discussion with our local authorities who are in charge of our area, so I'm waiting for their response. So at the moment I don't have a comment.
Vechidiki vezanupf vari kufamba mumadhorobha akawanda vachitora nzvimbo dzekuvakira dzimba nechisimba. Izvi zvinonzi zviri kuitwa zvakanangana nesarudzo dzegore rinouya zviri kupa kuti mapurisa angopeta maoko achivasiya vachiita madiro aJorjina. Muchinoi vamwe vakatora nzvimbo yekuvakira mupurazi ravasuwanapu riri pedyo neguta mumugwagwa unoenda kuChegutu. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndini Arthur Chigoriwa.